kuva nyikayawana kuzvitonga kuzere vaimbi vakawanda vaisimukira nekuda kwekuti vaimba nziyo dzinokudza nekupembedza hurumende kana chete dzisingaonikwe sedzine chekuita nezvematongerwo enyika asi vaimbi vakaita saThomas Mapfumo vakazosiya zvokupembedza hurumende vachitanga kutsiura nekunongedza pavaiona separi kupotswa nehurumende uye kuimba nziyo dzinobata nyaya dzemagariro everuzhinji izvi zvakaita kuti mimanzi yamapfumo isaridzwe panhepfenyuro dzehurumende munyika uye kuti ashungurudzwe zvekusvika pakuzotiza munyika achienda kuAmerica uko ari kusvika nhasi mapfumo anoti vaimbi muzimbabwe vachiri kumbunyikidzwa kodzero dzavo uye manyepo kuti hurumende iripo inokoshesa kodzero dzevanhu
tiri kutaurei kana tichitaura nezvenyaya yeindependensi nyika haina kusununguka kwete vangataure zvimwe zvinhu zvakawanda vachitaura kuti Smith akazenga akati aiwa kasmith akatenga atori bhedha because aidivoro panyika ka
pavaimbi vanhasi muimbi wemusambo wedancehall Wingy D anonzi ndemumwe wevaimbi vari kuonekwa sevanofumura hurumende kuburikidza nenziyo dzake idzo dzinonzi nevamwe dziri kuburitsa pachena mamiriro akaita zvinhu munyika nekuda kweizvi nziyo dzake dzinonzi hadzicharidzwewo pane venyuro dzehurumende Osai Chipanga uyu anonziwo nevamwe anoimba nziyo dzinoburitsa pachena kutambura nemararamiro everuzhinji vamwe vachiti anoimba zvematongerwo enyika ndemumwe muimbi anoti anobatwa nekunze kweruoko uye mimanzi yake haicharidzewo pane penyuro dzehurumende ukuwo mumwe womuimbi wemusambo wempira Jane Marimo anoti nyika yezimbabwe yakasununguka nekudaro vaimbi havafanirwe kutya kuimba zvinobata upenyu hwevanhu
kukurudzira kuti kumamusicians vese vari kuimba sezvemazuvano ngationei kuti izvo zvatiri kuimba zviri kukurudzira chii musociety yatiri kugara munyika medu matiri kugara ende ngativei open kana hurumende yedu tizive kuti vanhu vayo vari kudawo zvakadai zvakadai
muimbi anoimba ari muguta rebulawayo Jays Marabini anotiwo zvakakosha zvikuru kuti vaimbi munyika vasununguke kushandisa mimanzi yavo kusimudzira tsika nemagariro pamwe nebudiriro pasina kutya gweta rinorora kodzero dzevanhu vari mukuru wezimbabwe human rights association kana kuti ZimRights vadzika maidere vanoti zvinorwadza zvikuru kuti vaimbi vemuzimbabwe vachiri kumbunyikidzwa kodzero dzavo makore makumi mana nemana nyika yawana kuzvitonga kuzere vachiti zimbabwe inofanirwa kuremekedza bumbiro remutemo
ikoku kutotyora bumbiro remutemo section yefreedom of artistic expression saka tinokurudzira veruzhinji vehurumende venhepfenyuro kuti vange vachitsigira vaimbi nekudzivirira zvekare kodzero dzavo dzekunge vachishandisa hudobidobi hwavainawo hwakasiyana-siyana
asi hurumende inoti zimbabwe inokoshesa kodzero dzevanhu uye mashoko ekuti vaimbi vanoshora mabasa akaipa ainobata vachiri kumbunyikidzwa haasi echokwadi gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vajane fan muswere vanoti hurumende yavo yakaita basa guru kuona kuti kodzero dzevanhu dzakachengetedzwa uye mitemo yakawanda yaka
The Second Republic has made significant progress in ensuring a safe, free, and competitive operating environment. This has been done through enactment of media-friendly laws
hurumende pasi peutungamiri hwavamunangagwa yakaita basa guru mukuona kuti munhu wese awana mukana wekutaura akasununguka kubudikidza nekuvandudza pamwe nekubvisa imwe mitemo yaikanganisa mashandiro evanhu
nhengo dzebato rezanupf dzinopomerwa mhosva yekuve pamberi mukumbunyikidza nekushungurudza vaimbi vanoonekwa sevanoshora hurumende asi mushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato iri vafarai marapira vanozviramba vachiti manyepo anoitwa nevanoda kushora bato ravo nehurumende iripo vamarapira vanoti bato ravo rinoremekedza bumbiro remutemo
isu hatina muimbi watakambosungurudza sezanupf kubva kuimbi vakaimba vana vamapfumo vana zvakata vainzi kuimba kwavo kunosoropodza hurumende hakuna akambosungirwa nhau yekuti kune nzeve yakati yakaimba
vakasanobata chigaro chemukuru wenational arts council of zimbabwe amai barbara gotore vanoti sangano ravo rinokoshesa zvido zvevaimbi vachiti vanoshanda nehurumende kuti chikamu ichi chisimukire sangano reunesco rinoti chikamu 61 chebumbiro remutemo yenyika chinopa kodzero kuva vana veZimbabwe kusanganisira vaimbi kuti vataure zvavanoona kuburikidza nemimhanzi kana kudetemba. Asi sangano reAmnesty International rinoti kodzero dzevanhu dzekuti vataure vakasununguka dzichiri kumbunyikidzwa muZimbabwe. Sangano iri rakadoma mutemo weCriminal Law Codification and Reform Amendment Act uyo wakasainwa nemutungamiri wenyika muna 2022 sechimwe chimingaidzo chiri kushandiswa nehurumende mukutyora kodzero dzevanhu kusanganisira vaimbi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.